Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tirikubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December.
Zimbabwe nhasi yobatana nedzimwe nyika mukuparura chirongwa chinochirechedza kurwiswa nekumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence.
Kumazare dzimosva heni tingaunonzwa kuti dare ringa tichipamusoro pebill ratanga tichiaplya dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vange vakasungwa nezuro vapiwa mvumo nedare yekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachipakumba. Varimi vefodya vakawanda votambirana nechirongwa chekuvakwa kwemadhirihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana kuti marasha mashoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika pasi rese mukuparura chirongwa chinocherechedza kurwisa kumbunyikidzwa nemhirizhonga muvanhu che 16 days of activism against gender-based violence, icho chatanga nhasi chichapera musi wa 10 zvita chinoitwa kamwe chete pagore rega rega. Dingindira regore rino rinoti investing to prevent violence against women and girls, kana kuti rinokurudzira kusimbiswa kwenyaya dzekudzivirira mhirizhonga kumadzimai nevanasikana. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vapawo mashoko vachiti tose ngati batanei mukumiririra nemukutaura pamusoro pekumisa mhirizhonga yemhando ipi kana ipi kumadzimai zvisinei nekuti vabuda mumba mani. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu achishanda muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, muzvare Helen Kadarire, kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu sewapetru kubatana nenyika yese tichikomemorata 16 days of activism against gender-based violence. Inova iyo yatanga musi wa 25 November kusvikira musi wa 10 December. Ichikurudzira vanhu vese vemuZimbabwe kuti vasaite zvemhirizhonga mudzimba kune vakadzi nevasikana. Gore rino timi yedu inoti unite, invest to prevent violence against women and girls. And timi ino yapanguwa yakanaka chaizvo nekuti members of parliament edu ariku shedzera kuti vanodawo budget yakazvimiririra inoita nezvegender-based violence kuti inge iri operational munyika. Ichitarisana nenyaya yachoni tinoona kuti mastatistics acho anoramba achikwira enyaya dzegender-based violence.
Asiwo ngati tarisei kuti iyo mitemo inobata nyaya idzodzi munyika yakamira sei.
munyika mune mitemo inobata nenyaya dzemhirizhonga inova Domestic Violence Act, Sexual Offences Act neiya inonzi Trafficking in Persons Act. Asi chero hazvo mitemo iyi iripo, hapana chiri kuitika.
Imiwo sesangano zvamuri kuita ndezvipi kubatsiridza nekumiramira womunyaya idzodzi?
Tichishanda sewalpe nemadzimai ari muparliament nevaya vari muzvinzvimbo zveutungamiriri, vari kuti nyaya dzesexual harassment neviolence kumadzimai nemadzimai echidiki nemadzimai ari kurarama neurema ari kunyanyisa, chinova icho chinoita kuti vakadzi ava vasade kupinda munyaya dzeleadership kana matongerwo enyika.
Mochikurudzirawo zvipi kuti nyaya dzemhirizhonga iyoyi dzipere munyika?
Isusu sewalpe tinoti pa-16 days idzodzi tiri kukumbirawo kuti hurumende yedu iite inonzi standalone budget inonge ichitarisa nyaya dzegender based violence kuti dzinge dzichireduswa. Bhajeti iro rinoita kubatsirawo kumapurisa nekumatare edzimhosva kuita kuti nyaya dzacho dzitongwe, dzinge dzichitongwawo zvakanaka nenguva chaiyo kuitira kuti madzimai awanewo justice yavo yakanaka. Takadaro tinenge tichikumbirawo hurumende neZimbabwe Electoral Commission, mapolitical parties nemamwewo mastakeholders anoita zvedemocracy nehuman rights kuti vange vachishedzerawo nyaya dzepeace before, during and after elections. Iye zvino tinoziva kuti nyika yedu yakatarisana nemabyelection muswa 9 December, zvinenge zvichivawo munguva iyoyi ye-16 days of activism. Saka tinenge tichidawo kuti mastakeholders iwayo akwanisewo kumeka shuwa kuti unge muine runyararo munyika, especially kuma constituents nekuma ward kunenge kuchiitwa maby elections.
Avo vange vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mushandi muhofisi yekuburitswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE. Muzvare Helen Kadarire vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Vadzidzi vepachikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe vakange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo nezvivakwa mushure mekuratidzira kurambidzwa kukwikwidza musarudzo dzeutungamiri hwevadzidzi hweSRC vapiwa mvumo yekubvisa mari yechibatiso nedare redzimhosva kuti vatongwe vachibva kumba. Vatatu vakange vachimiririrwa namagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Comfort Mpofu, Allen Marashe naTinashe Gaswa. Hatina kukwanisa kunzwa kuvakuru vechikoro cheUniversity of Zimbabwe panyaya iyi, asi tabatawo mutauriri wesangano reZinasu vaLifeline Guta kuti tinzwe zvizhinji.
Kumasare dzimosva then tichida kunonzwa kuti dare ringa tichi pamusoro pebill ratanga tichiapply dare rakwanisa kunzwa chichemo chedu tichitarisa kuti pane nguva vakasungwa apo vari kuda kukondestawo pamaelections emastudents representative pathe University of Zimbabwe apo musi wa28. So wanzwa chichemo chedu tichitarisa navo futi nemamirira zvakaita kuti aiwa vananga vavane mukana wekuti vanorepresenta yunivhesiti yavo ende vachipawo vadzidzi mukana wekuti vasarudze vanhu vavanoda. Izvo zvinova zvinokurudzirwa pakufambisira donzve redhemokrasi munyika yedu.
Tichitarisa mhosva dzavari kupomedzerwa neurongwa hwekuenda kumberi, mava kutarisira zvipi?
Zvatava kutarisira ndezvekuti munguva inoteera ini ndeyekuti mayunivhesities kana tingati ava vanotitungamira kumayunivhesities tichikumbira kuti vaedze nepavanogona kuti ngavasange vachipindira munyaya dzevadzidzi. Izvi zvinova zvinhu zviri kuzokanganisa sarudzo because tichitarisa maelections emastudent representative ndeyekuti tichida kupa vadzidzi mukana wekuchuza ava vamiririri vanozokwanisa kushidza zvichemo zvavo ikoko. Saka maadministrations kana iva vatungamiriro vemainstitutions ekudzidza iti haya tertiary institutions kana vachizopindira munyaya dzakadaro manje vanolimita ukoro kujanyirira vana mukunge vachiita sarudzo dzavo musina sarudzo dzakareketa kumberi kwedivi but vachiwapa mukana wekuti vanosarudza vakasununguka saisu zvati kutarisira kumberi uku ndezvekuti nyaya dzakadai so kana kuti maissues iyaya atakatasana nawo haatingapfanhuri tichimatarisira kubva kune vatungamiri vemainvestis because tikutaura kuti isusu tikufamba nedonje rekuti tinofanira kunge tine dhemokirasi vanhu vachikwanisa kuita sarudzo dzavo vadzidzi vaikwanisa sarudzo dzavo pasina kudzvanyiriro uro pasina kunge sarudzo dzakarerekera kune rimwe divi
ndingangopedzisirawo ndichibvunzawo kuti idzo gadziriro dzesarudzo dzamataura dziri kuuya idzodzi dzave papi
gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka tiri kufamba tichitaura nemastudents tichivatsanangurirawo donje redu zvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika maerero nezvatinosangana nazvo pamayunivhesiti edu kana panzvimbo dzatinodzidzira sarudzo dzedu idzo dzinenge dzichiitwa musi wa28 tichigadzirira kudaro isu sezinaso tikuti aiwa zviri kufamba zvakanaka bhozi donje redu rimwe chete isu sezinaso tinofamba nekuhwina ende our motto is the same thing chiti aiwa victory is certain zvingaava zvingada kutikanganisa kana ukada kutirwisa but sezinaso donje redu rimwe chete tinenge tichingohwina chete bhozi chedu kumirira vadzidzi ende vadzidzi chete
avo vange vari mutauriri wesangano rezinasu rinomiririra vadzidzi valifeline guta vange vari parunare kuHarare nestudio 7 varimi vefodya vakawanda vanotambirana nechirongwa chekuvaka madhihora ekupisira fodya anoshandisa huni kana marasha mashoma achivakwa nechizvino zvino izvo zvavanoti zvinokurudzirwa nevanoona nezvekuchengetedzwa kwemiti munyika mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera
kugona kupisa fodya zvakanaka zvinoisiya yave neruvara rweyero zvinoratidza kuti haisisina mvura zvinoita kuti murimi asarasikirwe nefodya yaanenge akohwa uye zvinowedzera mari yaanotengerwa nayo fodya yake kumusika wefodya varimi vari kuzvikwanisa nokuda kwemhando yemadhirihora avari kuvaka mazuva ano anoomesa fodya zvakanaka asi achishandisa huni kana marasha mashoma varimi vakaomesa fodya yavo nekuichengetedza zvakanaka vasati vanoitengesa vanoderedza kurasikirwa nefodya yavo kubva pazvikamu gumi nezvishanu kana kuti 15% kusvika pazvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% murimi wefodya mudunhu remakonde kumashonaland west vasisa svidhakwa vanoti madhirihora aya anonzi marocket barn akanaka sezvo achiita kuti vasashandise huni dzakawanda senguva yakare vasvidhakwa vanoti nguva yakare vaishandisa zvitaki zvehunhu zvitatu kupisa fodya inenge iri mudhirihora asi iye zvino vave kushandisa chitaki chimwe chete nechidimu
huni pari zvino tichishandisa mavhisirota tava kushandisa huni shoma iko zvino zvitongangoti ndikazadza bhani rangu iri kudhara ndashandisa 3 makodzi kuti ndikwanise kupedza kupisa bhani iri asi but pari zvino tichishandisa vhisirota iri ndava kupedza 1.5 kodzi
vachidhakwa vanoti madhirihora vari kuvaka anoburisa mvura mufodya zvinoipa giredhi repamusoro kana yave kutengeswa
chinoita kuti fodya ibude zvakanaka imvura ikakwanisa kusvipa mvura yebuda nemavhenda ayo ekumusoro ayo ndo anoita kuti mvura ibude inyatsobvisawo mufodya inebva yabuda ichienda so that fodya haichasvibi yakunyatsobuda kala yako yaunonga watenesa panonga watanga kurezera themomita yako kuti ipise fodya zvakanaka
izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumazoe mudunhu remasonaland central vatinache pazvakarambwa vanoti madhirihora matsva aya anopisa fodya yavo zvakanaka uye vachishandisa huni shoma zvekuti havarasikirwe nefodya yakawanda yavanenge vakohwa
inenge iri shoma because inochengetedza marasha iye ichifena mhepo nepazii paya paya so that marasha mazhinji haakasiri kupera mubhani kati huni hadzikasiri kupera Kuzi banga bachani swa
Mushavi mukuru weboka rinoona nezvekurimwa kwefodya munyika iro rakayamura mukuvakwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma vaClifford Machona vanoti madhirihora aya anotevedza kushandiswa kwehuni nezvikamu makumi mashanu kana kuti 50% kubva muzana. Mutauri werimwe sangano rinotenga fodya reTIMB Muzvare Chelesani Moyo vanoti madhirihora matsva aya akanaka sezvo pasina hurongwa hwakati tsvikiti hwekudzoreredzera miti inenge yatemwa.
TIMB tiri kukurudzira nekudzidzisa varimi kwese kwatiri, kwese kwatinoenda tichiva trainer, tichiita mafield days, tichiita maawareness campaigns, tichishanda takabatana nematobacco buying companies anova ndiwo macontractors, also neve maauction floors vanoona nezvekuti fodya yatengeswa.
Mutauri webazi rinoona nezvemiti munyika reForestry Commission amai Violet Makoto vanoti vanokurudzira kugadzirwa kwemadhirihora anoshandisa huni shoma sezvo zvichizoderedza kutemwa kwemiti munyika. Asi amai Makoto vanoti zvinonyanya kuzotambirika kana varimi vakawanda vakatambira chirongwa chemadhirihora aya. Hurumende iri kutarisira kuvandudza goho refodya kusvika pamakirogiramu mamirioni mazana matatu kana kuti 300 million kgs gore ra2025 risati rasvika, uye kuvandudza bhizinisi refodya kusvika pamadhora ekuamerica mabhiriyoni mashanu kana kuti US$5 billion nekutengesa zvigadzirwa zvine chekuita nefodya kana kuti tobacco value added product. Chirongwa chekuvaka madhirihora ekupisira fodya ichi chinonzi chichateredza kurasikirwa nefodya kwevarimi, izvo zvichakudza gohwo ravo zvikamu makumi maviri kubva muzana. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuhondo iri kuitika pakati peIsrael nechikwata cheHamas, icho chinonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo. Nasi Egypt yatambira vanhu vange vari muutapwa hweHamas vanosvika 14. Egypt inoti yatambira izvi sechiratidzo chakanaka pamusoro pekuwedzerwa kweurongwa hweGaza Truce hwekumbomisa hondo kwezuva rimwe kana maviri kubva kumapato ese. Mukuru wekufambiswa kwemashoko muEgypt vaDia Rashwan vachitaura nevatori venhau vati vari kuita hurukuro dzakadzama nemapato ese kuti vawirirane pamusoro pekuwedzera chibvumirano chemazuva mana, izvo zvinoreva kusunungurwa kwevamwe vasungwa muGaza uye vasungwa vePalestine vari mumajeri eIsrael. Iye zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Munei Muda Wapi vekambani yeNeo Life vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara ivo imo muno muAmerica kuTexas. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Amai Muda Wapi, mungatitsananguro here nemabasa amuri kubata imo muno muAmerica?
Mabasa andiri kubata muno muAmerica, ndinotengesa maproducts akati wandei. Ndinotengesa maproducts emumba, ehealth, emugarden. Maproducts aya ndotanga nehealth, ndinotengesa anorapa cancer, anorapa sugar, anorapa zvirwere zvakawanda. akawanda ne anomuzza weight ne anogenesa weight ndinomatengesa emumba ndinotengesa ekuklinisa mumba mahendi endi ekugesa mameti ekugesa midziyo yemumba akawanda zvokuti ndinotengesa futi mamwe ekugeza mafuta ekuzora asingatsvukise ekungoti ganda rinonga rakangonaka natural richirakaserera zvakanaka zvisina hutsvuku zvinhu zvisina mishonga yekuti munozosara mako kubata zvimwe zvirwere ndiwo maproducts andinotengesa iwayo.
Makafunga sei kutanga kutengesa zvamuri kutengesa izvi uyezve zvinogadzirwa kupi?
Ndakafunga kutengesa ndiri kuAfrica ndandingori amai vaingova vanosara nevana pamba vatinoti mahousewife. Saka pandakaona kuti regai ndite rimwe basa remaoko ringandibetsera kundipa mari ndopandakafunga zvanhu izvi. Ende maproducts edu anogadzirwa muno muAmerica ndokunaka zvaita sinzi ndava kuno ndava kumuzinda.
Pane mamwe mabasa amuri kubata here semudzimai imo muno muAmerica?
Hongu ndiri kubata as a caregiver ndo basa rimwe randinoita muno muAmerica.
Zvakakosha sei kuti mudzimai awanewo rimwe basa raanobata rinowanawo richimuunzira mari repadivi sezvamuri kuita?
Zvakakosha zvokuti nokuti haumirire chouviri chimwe sezvo mazuva ano upenyu hwakaoma mari dzati kutambira hadzikwani kuti dzibhadhare zvese zvatinoda semabhiruzi kuendesa vanavo kunze kuti vanofara kana kutozvitengera mota chaizvo mari dzati kushanda hadzisunungure kuti uite zvaunoda panguva iyoyo. Saka kutengesa pakakosha.
Zvii zvamungapo semazwi eshingiso kune mamwe madzimai akateerera angati ndingazvigonawo here zvinhu zvakaoma kudai? Zvinoda mari yakawanda here kana kuti mudzimai angatanga sei?
Izvi zvinogonekwa nemunhu wese zvake anoda kupinda mubhizinesi rino nokuti bhizinesi rino haritangwi nemari, rinotangwa neshungu dzako chete. Unogona kuzvitsvagira maclients usina kana mari ende maclients iyaya ndiwo vanotokutenga vega. Unongovaudza kuti mari muakaunti. Chakanaka kungogona kuzvitsvagira maclients. Maclients ndiwo zviri important, hazviburisi mari yako, zvinoburisa mari yeclients. Saka izvi zvinhu zvakakosha chaizvo zvekuti haumbofungi zvecapital kuti regai ndimbotsvaga mari yecapital. Tinongoda ruzivo rwekutsvaga maclients chete.
Pane mabasa amuri kuita aya, vanenge vachida kuziva zvamuri kuita vanokuwana ipapi?
Vanoda kundiona zvandiri kutengesa vanogona kundiwana ndiri paonline yezvo ndinotengesa. Tinotengesera online munemda wapi @newlife.com kana kundiona WhatsApp group amazuva ano aya panhamba dzinoti +214 489 8774. Vari kunze kwenyika ndiri pa +12 144 489 8774.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge mangamboinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda zvimaita zvenyu fungei Mwari akukomborerei.
Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives chatinopiwa naJonga Kandemiri.
Tinokugamuchirai nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari muSouth Africa pamusoro penhau yavakati timbokurukurawo nezvayo pamusoro petsika yekubvisirana pfuma kana kubhadhara roora pamwe chete nemutemo unobata pfuma inenge yasiyiwa nemufi ingadzi muchirungu estate. Mufundisi Moyo, tipei tinzwe maonero enyu kana pfungwa dzenyu pamusoro penhau yekubvisirana pfuma pakuroorana kana pakuwanana.
Panhau yekubuditsirwa roora iyi inhau yakakosha zvikuru nokuti kana mutemo wenyika yedu wakadzika mutemo wokuti varume havamanikidzi kundobuditsa roora, vanoroora kana kunga achida kana asingadi orega. Nhau yakafana iyi nhau yakaipa zvikuru nokuti kana tiri mukati menyika hatifanisa mutemo dzakafana idzodzo mukati mewanano. Munhu anofanira kuroora munhu. Ndosaka makaona chere na Jacobo wakashandira mudzimai wako makore manomwe. Saka munhu wese anofanira kuti arore mudzimai wake. Mutemo yakafane iyi hatikurudziri. Mutemo yekutambisa vanasikana vevanhu, mutemo yekutambisa vanhu. Ndakuudza varume vakawanda, mukatevedza mutemo yakafane iyi hakuna kwamunosvika, nokuti hakuna mudzimai angazokuremekedza kauti agare newe uye futi kauti aronge newe mahara, nokuti madzimai anenge achishandavo iwo usimushandisa mahara. Saka varume vanofanira kuti vabuditsire madzimai avo roora, vandoroora madzimai avo.
Ko panhau yepfuma yasiyiwa nemufi mufundisi moyo, munoti tinonzwa kuti iye zvino mutemo unoti hapana chinofanira kugoyiwa kunze kwembatya dzakachipfekwa nemufi, zvimwe zvese zvasara zvinofanira kunyoreswa namaster of high court.
Apa regai nditende nditi apa mutemo uyu wekufirizwa kwembatya kwemari pakakosha zvikuru sezvakataurwa chinzi chinotinyiwa chigovaniwe. Kana munhu achinga afa imbatya chete, imba dzimotokari kana mari kana mapadza kana matv kana zvingawo zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvigoverwe nedare. Apo panenge pakanaka kana zvitoone nzira yakaziaiziva kuti kare kana murume achinga afa vahama dzaive achitora dzimotokari kana dzimba madivo vana vaisara vasina pekutangira vachidzingwa uye futi nemudzimai. Saka apo pakanaka zvikuru kaatione nzira yakanaka uye futi toziva kuti kumwe matare nemamwe magweta kwaane magweta matsotsi anogona kungotengwa achiuya nenzira yakadaro chere munhu akasiya anyora weyo inogona zvekushandiwa. Saka apa mutemo uyu ndinotendera nawo uri raiti.
Mune zvamunopesanawo here nazvo pamutemo iwoyu?
Ini chandinopokana nacho pamutemo uyu wakaiswa mukati menyika yedu ndepekuti kana mufi akafa ane madzimai maviri, kana achigara kutauni, kutauni anogona kuva akavaka musha, umwe mukadzi achigara kutauni, umwe achigara kumaruzevha. Zvinongwa kumaruzevha kakangova kwaimba eraundi kurauti kana murume akafa anenge ane imba yemutaundi anobudirira, kawati wekutauni hakuna imba anenge achiroja kugara paimba yebasa, ari kumba achigara paimba ndi anenge achibudirira. Nhau yakafanana iyi nhau isina kunaka, uye futi zvenemutemo wakataurwa wokunzi zvakaita sei ndofa panapa ndine musha wangu wandinawo, mudzimai wangu oroorwa nomwe murume, kana mudzimai wangu akafa murume uyo anenge akutora musha wawakita wake, vana vanga vashawani chini. Mutemo yakafananawo mutemo usina kunaka, uye futi zvepamutemo iwowo unotsikirira varume nemadzimai kunyanyanya madzimai, kuti kana murume kana akava neumwe waandaana kunze small house dzisingazikwani for 3 months anokwanisa kuti awanevo. Zvinhu zvinorwadza izvo kuti madzimai anenge akashanda nesimba kuti wasvika ipapo, uye futi kana hazvigoni kuti zvigamuchirwe zvemuromo oga zvamunenge makaita pasina kunyongwa pasi. Tinofanira kuti tikoshese magariro edu akanaka.
Maona mukana nhasi wekupawo pfungwa dzenyu, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko iroro ramuri kuchema naro?
Ndinokurudzira kuvarume vese nemadzimai, varume roorai madzimai enyu, muchida kugara zvine runyararo buditsirai madzimai enyu roora, kwete kutevedza mitemo iri kuiswa munyika. Hakuna kwainokusvitsa ino, kuti hakuna mudzimai anofara kugara nemurume asina kumuroora, kwete kugara nevana vevanhu kutevedza mitemo. Nokuti matsotsi angafara zvikuru kuti aiwa ndakungotinesa madzimai nokuti ndakanzi handirori, zvavati mumbamomo hamuna rugare, hakuna mudzimai zvaanofara, uye kuti mwari avaropafadzi pakadaro nokuti anenge atoti mapoto. Kana usina kubuditsira munhu roora anonzi mapoto iwawo.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa chatinotarisira zvatinozangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga, tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Tisati tapendera regai titarise zvabuda mumitambo yenauya yenhabvu yanhasi. Yada Stars yarova Dynamos 2-1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shisham 1, ZPC Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manika Diamonds 2, Green Fuel 2, Triangle United 1. taba atashika kumagumu echirongwa chedu chanasi anokuoneka ine mufaro. Dini Evans Zininga diri mu Washington DC ndokusiyai mwina ntungamiri Nkomo achikupa echirongwa cheIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kunanzwe usuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni bavikwa beyibo abaligciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Kumkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo, okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lomkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodonga Mahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
16 days of activism against gender-based violence is told us that siminesi zimba kakhulukazi ngoba nango kulo mkhuhlane ukhorela ukuthi mkhuhlane ukhorela lo letha ukuhlukumezeka ikakhulu ngoba ukuhlanzeka ezindlini kudinga amanzi, amanzi kawekho. Sesikhangela ngokwemthetho, okwemthetho yebo nango siyabona uhulumende lokho ezama ukuthi kube le mthetho evikelayo, kodwa le mthetho ngisho futhi ngenhliziyo ebuhlungu kakhulukazi la ngokudana ukuthi yebo kambe ukuthi uhulumende kayekeli ukuthi wona abeleke letha ama-policies angala funding anga implementwayo ngani ngoba ayize lokuba yize lewo kuba liphepha nje laphana bese kusithi laba balutshwane abayenelisayo ukuthi bayabale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela umbe kudlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana, akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani, kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi wona singakhuluma sibi sama mapolisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha tholakala khona kwezinye isigaba nje sikhuluma ngesigaba zemaphandleni ukuthi vele ipolisa ukuze ulithole ipolisa uyabuhambe uma ngomude kakhulukazi njalo ipolisa langkhona yabo ngoha umele uhambe ukuthi uyelilanda cabanga nje nxa ungumama usethe wehlelwa ludlakela endlini sokumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa sesikhangela kwezindawo uthi salanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ukuthi ayekuvikela so imthethe ngaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender based violence ngoba singakhohlwa khona ukuthona singaqapheli kakhulu ngomama kuphela i-gender ingaba ngenziwa ngomama kubo baba udlakela lungaqhutshwa ngomama kubo baba udlakela nje ezindlini uphela kwalo sibona kwe isimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnotho zingazinzanga akula kuhlaliseka xa abantu belambile
sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyini ongakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho
uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi i-social protection and social security yabantu ananzele ukuthi lo section 51 constitution ukuthi right to human dignity wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezokuhlaliseka kuhle kasikho
unkosazana makoto ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana Abafundi be-University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu u-Allen Marashe loTinashe Gwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kobulawayo umnumzana Chris Mfundirwa
hayi impilo yami isikhathi ekubi sibi isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamazingane awuhlonitshwa lapho umsebenzi wethu nje siyabe sifunisa ama-students kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka ama-students afunde ama-fees afodeka ama-students afunde ngelakwesaba manje nxa kuyithi esilela leyo nto sekuyithi njalo esibotshwayo ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abengasela that freedom nabo baba lokusaba ngoba babekhalele ukuthi tonight ezizabakhulula bethi kufika yithi njalo esibotshwayo ako sikhathekekisiyo
amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo
ama-students lababotshiweyo abangu-8 bangikhona bekumele besimele ezinaso kuma-SRC elections so okwenzakeleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe jikelele from nasi umat university bindura university lufane state university so sikhayela ukuthi kuma-yunivesithi amaningi izinaso bekuyiyo ewinayo kuma-yunivesithi lawo so sikhayele thina sifonti ku-SRC e-UVET kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinasi layo izanjani izawina lase-UVET lapho so ba-treated that basis bayo-disqualifyani ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections lawo ngoba bebebona I'm sure bebebona ukuthi since izinasi liwina izimbabwe yonke izawina njalo lase-UVET lapho
ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa
kareti since they've been released on bail i-UVET i-release statement sisikekwanisa ukuthi beyeme kuma-SRC elections now so see they are ready they are able to represent they are able to stand for ama-elections now
umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini le-NUST kobulawayo Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumi lane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibiza khulula izizalwane zase-Israel ezilichumi lane kuthi i-Israel layo ikhulule izibotshwa zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kwezemaphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS Olwe National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu, labathelelwa leligciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelichumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolugatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababayenga bebakhanga ngema.
New incidents or new cases of HIV ayenzakala ikakhulu emantombazaneni. Beyengeke ngabantu ababelezimali njalo mhlawumbe ekuziphatheni bengaziphathi kahle ikakhulu abantu abanjengabotyebetya.
Kwabesilisa uNcube uthi igcikwane le-HIV libhahle kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Ngokuthatha ngokutheni yi-age group sebephumile ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Isimo yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhlaka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKazungula, Chisuma, Chidobe, Matetsi lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sithandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimbawolo zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzela kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube le medication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa ezama statistics le background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhla ka-1 Mpalakazi, inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika, izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba. Kuthi imbongi abaculi labo balibazise uZulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaWard 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CCC.
Kona ngokuthi kunjinyana kodwa isibindi engasinika khona ukubona nimutha ngicela ukungena ukuba ngumkhokheli ongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona kwaba bethile kuqala nabo bantu bathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ukuthi ubaba ngibe mama sabantu abathileyo ukuqathelaneni bokwenzeni uNkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe leyo msebenzi nami ngizawubamba kube lesibekelo olukhulu kakhulu ngifuna kubulawo sibindile sithokozelela ukuthi kube lomuntu ongumama obamba ukuthi balethiwa ukuthi vote sasesihlimba bathatha ngaba nabo baba babili naba ngiliphi mama wayiningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami asuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile isodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angiyezibelekumelele lonke kuba sengazile ukuthi isodolobho wakoBulawayo ngumuntu yosindisa esibona kube ntingeko enkulu ukuthi imisekelo wakhe yabe ngumuntu owesifazana. Ngokuseleka kwenhle kuba nzima ukuthi sisekelane njengaphoa ngoba omama kwakasethi ama-councillors asekiweyo amileyo oba angena ba ama-councillors yalaba abangene ngesilinganiso samavoti ethole ngamaphawu xa kuhlangene singe-12. So khonokho besisenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengimfisa kwenelisa ukuthi sibanqoba besilisa. Kodwa ngokuseleka kwenhlanhla sehlulekile ukuthi kuyiselane ngokugcekeyo kungabangizake izinto ezinye kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hhayi? Kwenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje.
Sona senze abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla osanzini yena ukubambe ngayiphi indlela. Kwesinye isikhathi sifika sikuthathe njengokuthi laba abalungileyo silungile ukuthi sizame ukuthi sithembeke kibo kakhulu ezigcwalise izifiso zabo. Khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyabambezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke ihloniphe laba abayibo abakuphephile bakunikane lethu bese kusehlula ukuthi uzigabanyeke kube lezi nqumo ozithatha ekukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni.
Sizinike kakhulu ukuzama ukuthi ngithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekile kakhulu kubala mathuba angathi malutshwana bangazanga basebenzisa ukuzuza lokuphuma ezimulini ezizayo engayithungulayo ngoseqhelini lasekozisenta from 2001 kuzizosele isikhathi bengisebenzelayo nginethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyendayo ngisisane labadoreni babagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngase ngisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokulawa phocese resident association ngingumsekeli kwephelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi nginelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke ujikelele sangana nabo khopheli bonke abakhona sifunglawa kwangisondeka kakhulu ukusebenzisana nomanisipala lokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo zezihlekelo zedolobho lakobulawayo yikho kungibike isibindi esokubana yeboma ngithungamele iwadi yengukhansili
singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba
hayi ngibona ngathi sisasibela kakhulu manje futhi ngiyahlaziya ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathathwa isikhathi ukuthi sibone abasifazana sanda ekukhokheleni inhlanhla yekathesi iyona leyo indaba e-proportional representation
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukhansila kaward 23 enkulumane kobulawayo esixoxela yena oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho oke waphatha isikhundla sika Meya wedolobho lakobulawayo okwesikhatshana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington
siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba
ngali tshona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande namhlanje kuhlelo lwethu sicoxa lomnumzana Dipa wajaphi pangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo uma efuna ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo yinto enjani le nxa ukhangela isintu sakithi
umthetho lo wabugande mina ngowami umbono ngibona engathi lapha sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana nalezo ngoba lokhu ngibona engathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizotha
manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabe ebhadela amalobolo ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho
ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabuzala ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto eziyabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabuzala umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezo zinto kungela lapha angabaza khona ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe laba kwabuzala ubuyakhile baphelela bonke ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba isiyahlala kuphela engazange walotsholwa laloba kungaze kuvele uhlupho bani akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu uzala ukuthi uyeza uthi uyokhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlalela lo emzini wakho ngoba kuzabe sengathi bakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njoba uyabungaziwa kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibe enhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye nobaba munye
lo-ke bekungumnumzana Difa wajaphi pangodube ebesiqoxa la uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani
Siyabonga Chris. Kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleSlender and Unity Boys. Bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani. UNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postiki, 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 promota matota, yeah. Oh, matota. Oh,
salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-albhamu elisha elishisayo liyabuya ntambama liyabe selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo Slender and Unity Boys elupane amagontena amade komnyambambeni, yikho lapho okukhulele khona ikhehla loneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Isikhathi sonke lesisa kumuzi wethu kamkhohlwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Tholakala ku 067 919 2329, 067 919 2329. Yeah, la ku YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Slender and Unity Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasupporta ngakhona, si ama cap, jackets, t-shirts ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo-R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo-R70. Kuthi i-CD liyatholakala ngo-R60.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana, likhokhelwe yiyo le i-single track.
Insizwa yaselupane uIshmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe leSlender and Unity Boys ibehlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Yada Stars 2, Dynamos 1, Black Rhinos 1, Simba Bora 0, FC Platinum 2, Shesham 1, ZP Kariba 3, Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2, Manica Diamonds 2, Greenfield 2, Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Nguntunga Milinko, Mo, Kololokwana, Wamatugandula, Muizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.